Mutsamba yavo kutriple C, mapurisa ekubhindura ati nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano uyu yeBrockdale Fugari Open Space haina zvivakwa kana migwagwa, uye kana pakaita mirizhonga, mapurisa nevamwe vanopa rubatsiro vanogona kunetseka kusvika panzvimbo iyi. Inokodzera roudza mapurisa paine nguva kuitira kuti agadzirire kuchengetedza runyararo nevanhu vachapinda panzvimbo iyi. Asi mushandi mukuru mubato iri kumashonaland central uye varivo vange vachironga musangano uyu amai Susan Mawire vaudza Studio 7 kuti kwemasvondo maviri apfuura vange vari kushaya nzvimbo dzekuitira musangano wavo, vachingoudzwa kuti pane vamwe vachange vachishandisa nzvimbo idzi.
Asi chinhu chaiitika ndechekuti taatiri kusangana nezvibinda izvi zvokuti waingoti uchiti kukasvika panzvimbo wotaurwa zvimwe.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri weTriple C vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti bato ravo richaenderera mberi neurongwa hwaro sekuronga kwavo, vachiti vachaenda nezvimbuzi zvekutakura kana kuti mobile toilets.
Isu tukuendera mberi nekugadzirira musangano wedu, tazvinzwa kuti mapurisa ane mareservations. Taudza maorganizers vedu kuti vaende ikoko vavaexplainere kuti nyaya dzekutaura zvemapollution facilities anogadzirwa ka, nekuti ndosaka kwaane mamobile toilets. Angagwa munoziva vanenge vari kumamisha, hakuna mugwagwa, nekuti nyika yese hakuna mugwagwa, zvigamba zvegadzirwa.
Vatiwo zviri pachena kuti mapurisa ave kushandiswa nebato riri kutonga reZANU PF kuita zvematongerwo enyika.
Tinoita kuti maprogramu edu afambe. Mapurisa asi mumajibha eZANU PF, mapurisa ndeenyika. That fidelity must be to the constitution, not kumapolitical elite enyika.
Asi mutauri weZANU PF Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti bato reTriple C rinofanira kutevedza mutemo nekunatsurudza ukama hwaro nemapurisa.
Isa hatinei neukama hwemapurisa neTriple C. Mapurisa ebandiko rehurumende, isu tiri boka remuzvematongerwo rakazvimirira pacharo private right. Saka kana vaine zvavari kushushikana maererano nemabandiko ehurumende, ngavaende vanonatsiridzana ikoko.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mvumo yekuita musangano yezvematongerwo enyika kana kuti marali inopiwa nevakuru vemapurisa mudunhu iroro kana kuti officer commanding district, uye kana mvumo isina kupiwa vanenge vachironga musangano vanofanira kunotaurirana nemukuru wemapurisa.
Pane idzo dzavanenge vachiti hadzina kupiwa mvumo kana kuti hadzina kusangashenwa nepolisi, ndosaka ndoti inini ngavaende vanonyatsogara pasi nemaregulation authority kuitira kuti vanzwisisane kuti chikonzero
svondo rino chete mapurisa akarambidza Triple C kuita misangano kuchiredzi nezaka, uye kwayakabvumidzwa misangano yaimiswa isati yapera. Kumasvingo mapurisa abvuma kuti bato rinopikisa iri riite musangano waro panzvimbo iri pedyo nenyajena primary school, asi achiti nhengo dzeTriple C hadzifaniri kuita maslogan kuita toi toi kumanikidza vanhu kuenda kumusangano uyu kana kutakura vanhu kuvaendesa kumusangano. Izvi zvinoitika apo bato reZANU PF riri kubvumidzwa kutakura vanhu kuenda kumisangano. Mangwana bato iri riri kushandisa mabhazi mazana mashanu kutakura vanhu kuenda kumusangano mukuru uchaitwa nemutungamiri webato iri, zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumagunje kudunhu reMashonaland West. Mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika zvinoratidza kuti sarudzo hadzisi kuitwa zvakajeka.
Zvinoratidza kuti sarudzo haisi kuitwa pautongo hwejekerera, hapasi kuitwa sarudzo pakasununguka.
Izvi zvatsinirwa nemukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesa Rwanya, avo vati zviri pachena kuti bato reZANU PF riri kuvhunduka rutsigiro runava Nelson Chamisa nebato ravo reTriple C.
Saka zvese zvikitirwa vachamisa izvi vanoziva kuti pajekerere pachena nokumira kwakaita upfumi hwenyika nenyaya yeumbavha inoitwa nevanhu vahurumende, zvinhu zvana gold mafia, nestate yeekonomi, kudonha kwaita zvipatara, kudonha kwaita education, kudonha kwesimba mari kwayaita ZANU pachena pajekerere haikwanisi kudya vachamisa.
Mune imwewo nyaya yanga iri kumatare, Mutongi wedari Electoral Court Justice David Mangota nasivaisa mutongo wao paru TV pachikumbiro che nengwe Zanu PF Valaf Deo Mangwana chekuti vaimbove nengwe Zanu PF vasevi ya kasukuwere varambizwe kukukiza musarudzo yemutungamiri wenyika nekuda kwechikonzero chekuti vangi vasiri kugara munyika kwemwedzi gumi nemisere yadarika. Rimwe remagweta vakasukuwere vaHarrison Ngomo vaudza Studio 7 kuti kunze kwenyaya iyi pane mumwe womunhu anonzi vaGeorge Masters akaenda kuDare High Court nechikumbiro chimwe chete uye nyaya iyi haisati yanzikwa neDare. Vakasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira vari kuSouth Africa pari zvino uko vakatizira mushure mekubviswa kwehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neMauto muna 2017. Asi vakambodzoka munyika painzi kwanyaya dzavaipomerwa kumatare edzimosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.